Chirongwa ichi chakaparurwa mugore ra2011 chiri kupera mwedzi uno. Pasi pechirongwa ichi, sera yakapa mapasi ehurumende pamwe chete nemamwe masangano akazvimiririra mamiriyoni gumi nemazana masere emadhora. Donzvo riri rekuti kuitwe tsvakiridzo yekubudisa pachena zvaikonzera kuondomoka kweupfumi munyika uye kuti matambudziko eupfumi pamwe neuori angagadziriswa sei munyika kunyanya mumapazi ehurumende. Vachitaura nestudio 7 muHarare nhasi pamusangano wekucherechedza kubudirira kwesera vaSolomon Muhlanga, mukuru mukuru mubazi rehofisi yemukuru wenyika nedare remakurukota vati sera yakavabatsira kuongorora zvimhingamupinyu zvinokonesa kubudirira kwemabhizimusi. Vati nyaya yeuori chimhingamupinyu chikuru.
Tiri muofice of the president and cabinet. Office iri kusenza neUSAID SEDA mumaprogramu akawanda ekutarisisa mashandiro anoita hurumende, maisirwo emitemo yedu iri kuita kuti vemabhizinesi vatadze kushanda zvakanaka. USAID yakatibatsira kuti tiongorore zvinhu izvozvo, titarisise tione mbingamupini iripo kuti tikwanise kugadzirisa kuitira kuti vemabhizinesi muZimbabwe vakwanise kushanda vasina zvibingamupini zvakawanda zvinenge zvichibva kuhurumende. Muchaona maprogramu atiri kushanda neUSAID ekuisa mumakombiyuta mumaofisi ehurumende akawanda. Makombiyuta aya anorerutsa mashandiro anoita vashandi vehurumende. Kana mashandiro arerutswa, tinovimba kuti uori hunenge huchiitika mumaofisi akawanda hunotaurwa nezvawo hunogona kunga kuderedzeka kana tikaita introduce makombiyuta and make sure kuti kana vanhu vachishanda nehurumende tideredze mashandiro ekuti vanhu vatarisane kana vachishanda. Tikashanda tine makombiyuta tinovimba kuti zvinoita nani.
Rimwe bazi rehurumende rakaona rubatsiro pasi pechirongwa chesera ibazi rezveupfumi. Vapfungwa kunaka mukuru mukuru mubazi iri vaudza Studio 7 kuti pasi pechirongwa ichi vakakwanisa kuvandudza ruzivo rwevamwe vashandi vebazi iri, vakatizve ruzivo rwavakawana urwu ruchabatsira vashandi ava kuti vabatsire nyika kuumba mutemo nezviga zvinosimudza nyika pamwe nezviga zvinopedza uori.
Pari zvino tiri kutarisira kuti umbowo hwabva mukuongororwa kwakuchiitwa naatoti maconsultants anga achifambiswa pachirongwa ichochi huchatibatsira kunge tichirambe chivakiridza neukwenenzvera kwese kunoda kuti kugadzirise zvinhu zvakafanana necorruption, zvinhu zvakafanana nekushanda kwemadzimai mumabhizinesi, zvinhu zvemasmes, tichingodaro muikonomi yese. Tozopedzisira tichiti kana tine vanhu vakakwenenzverwa kudaro mukuunderstanda zveeconomics nefinancial management, zvichatibatsira kuti tiimprove accountability netransparency mukumanejwa kwezviwanikwa zvemuhurumende nemashandisiro emari under state and public enterprises. Saka izvozvo tinopa kutenda chaiko zvekuti donzo redu rinoti dai tagona kuramba tichikurudzira kutrenwa kwevanhu vedu kuti vave vakakwenenzvera pakushanda tichirwisa matambudziko atoona muno munyika medu.
Vapfungwa vati vanotarisira kuramba vachivaka hukama nemasangano akaita seUSAID pamwe nevamwe vanoda kushanda neZimbabwe kuti irambe ichirwisana nematambudziko yakatarisana nawo. Vashamiso Mutisi, mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Environmental Law Association Zela muchidimbu, vati vakabatsirwawo nesera munyaya dzekuwana ruzivo rwekupenengura zvakazara zvinenge zvichiitika munyaya yezvicherwa uye kuti vabudise uori pachena nekushanda nehurumende mukurwisa dambudziko iri.
Chirongwa chesera chakatibatsira zvikuru pakuti vakatidzidzisa kuita research kana kuti mhenenguro yekuona zvinenge zvichiitika mumining sector, kungave kubiwa kunenge kuchiitwa mari kungave kubiwa kune kuchitwa zvicherwa ma minerals saka izvi zvakatibatsira pakuti tave neruzivo uye unyanzvi hwekutsvagurudza kana kuti kuita carry out yatinoti research iri maererano nemining tichiita kuti information iyoyo tipe kune vanhu tichiratidza vanhu kuti ndozviri kuitika munyaya dzemining
vamutisi vaudzawo studio 7 kuti vane chivimbo chekuti ruzivo rwavakapakurirwa pamwe nerwakapiwa mapazi ehurumende ruchabatsira kuvandudza mashandiro ehurumende
ndinoona zvichichinja zvinodiwa chete kushanda pamwe chete pakati pehurumende mapoka akazvimirira nemacommunities uye nemamining companies kuti tiise in place yatingati a structure for promoting transparency and accountability kuti zvinhu zviitwe pachena kungave kupa munhu license yemining kungave kuti tizive kuti zvicherwa zvinobuda pakambani imwe naimwe zvakamira sei kana kuti hatinoti maquantities of production from each company zvingave ngoda kana kuti goridhe kana zvimwe zvicherwa saka kana tikaisa in place structure iyoyo yekuti vanhu vanoungana pamwe chete vachiona kuti production yakamira sei uye kuti malicenses apuwa kuma mining companies akamira sei uye ndianani vapuwa ndianani vari kubenefita kana kuti vari kuwana pundutso muzvicherwa umu izvi ndofunga zvingabatsira paprocess yedu yekuti kuve netransparency and accountability mumining sector
mumiririri weamerica muzimbabwe ambassador harry k thomas jr vati vane chivimbo chekuti ruzivo rwavakaumba pasi pesera ruchabatsira kuti mapazi ehurumende aite zvinhu zvakajeka pamwe nekugadzirisa mitemo inorwisa nyaya dzeuori vathomas vati vane chivimbo chekuti izvi zvichabatsira kunyukura zimbabwe mumatope mairi pasi pechirongwa chesera hurumende kanzura yeharare masangano akazvimiririra pamwe nemabhizimusi vakaita misangano vachizeya zviri kukanganisa budiriro yenyika uye kupangana mazano kuti zvingagadziriswe sei tsvakiridzo yakaitwa yakaratidza kuti mapurisa ndiwo ari kunyanya kuita nyaya dzeuori vachiteverwa nebazi rinotenga zvinhu zvinoshandiswa nehurumende kana kuti state procurement board mukugadzirisa zvinyunyuto izvi hurumende inoti yakavandudza utungamiriri hwestate procurement board uye kuderedza mazuva ekuti munhu amirire rezinesi rekutanga mabhizimusi pamwe nekuedza kugadzirisa nyaya yedambudziko reuori ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.